parizvino tiri kuona kuti pane progress yakasimba chaizvo munyika medu. Chandinodarire ndechekuti urongwa hwokuti utachiwana husatapurirwa kubva kuna amai kuenda kumwana, urongwa uhwu hwakatanga muno munyika kare kare, tingatoti tatione 15 if not more years tichingoita program iyoyi. Hongu takatanga zvedu maservices yedu ari kumakliniki mashoma. Muna 1999 maservices aingova kukliniki nhatu, asi iko zvino tirikutarisa ka2016 maservices okuti madzimai akazvitakura vauye kukliniki vachinyoresa mimba dzavo vachitarisa utachiwana hweHIV ari kuwanikwa mumakliniki akawanda zvikuru muZimbabwe. Saka isikurudziro yedu tingangoti zvamataura zvikuru ICASA conference yakaitwa muno muna December last. Tiri kutoona chaizvo kuti progress iripo, nekuti kare dai kuri kuti madzimai 100 vari HIV positive vaibereka vana vavo, taiwana vana vane 30 kana kuti 45 vachiita HIV positive kubva muzana.
Pari zvino mungati zvinhu zvakamira sei muchitarisa zvirongwa zvamuinazvo?
Neprogiramu yatiinayo iyi yekudzivirira kutapurirwa kweutachiwana hweHIV kubva kuna mai kuenda kumwana, tiri kuona kuti isu muno muZimbabwe apa ndakatarisana na 2016 huwandu hwamadzimai out of mazana vanenge vakatakura utachiwana vanoita kuti vhairasi pamuende kuvana vavo zvadzikira. Last year taitotaura kuti kwanguva nelezano madzimai manomwe anodarisa utachiwana huchienda kumwana, apa tatoona kuti namba yedu yatodzikira zvikuru.
Shuwiro yebazi reutano ndeyeyi?
Chishuwo chedu changa chiri chekuti dai tanga tasvika panhano yekuti pavazana madzimai vakatakura utachiwana hweHIV less than 5 chaivo kana kuti less than 5 vange vari ndo vanodarisa utachiwana kuenda kuvana. Dai zvaitobvira tinototi isisi paite 0 mainfection anoenda kuvana vanenge vabarwa nana mai vakazvitakura.
Zvakakosha sei kuti vana mai vaende kunovhenekwa ropa ravo kana vachinge vakazvitakura panyaya iyo yekurwisa kutapurirana kweutachiwana hweHIV kubva kuna amai kuenda kumwana?
Tinangoti isu takatarisa kuti kana mudzimai ane utachiwana hweHIV tinongoshamwaiti vabereki, nekuti tinobva tati vana baba vateererewo vasangofunga kuti inyaya yemadzimai, nekuti zviri pavaviri baba namai. Saka isisi tinozoti mai ndo vanobereka mwana, ndo vanomutsakura mukati medumbu ravo, uye ndo vachabudisa mwana mudumbu mavo kuti mwana abude mukuya muno munyika. Nyange pakuyamusa ndiye mai vanodini vanoyamusa. Saka utachiwana uhwu hunobva kubva kuna mai hunogona kuenda kumwana achiri mudumbu, hunogona kuenda kumwana panguva yekusununguswa paya, uye hunogona kuenda kumwana paanenge achiyamwa mukaka. Saka tiri kuona kuti vhairasi inogona kutapukira kuenda kumwana nemitoo yakasiyana-siyana. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti dai zvaibvira munhukadzi achingonzwa chete kuti ndabata pamiri, ngaabva amanya nekuchimbidzika kuenda kunonyoresa. Pakunyoresa kuskeri, mudzimai anenge auya anobva atorwa ropa rake richitariswa kuongororwa kuti ane utachiwana hweHIV here. Kana aine utachiwana hweHIV zvinogoneka kuti mudzimai uyu abereke mwana asina utachiwana hweHIV kana akaitwa paurongwa hwemaantiretroviral atiri kuti isi option bcr, kureva kuti patinongobata kuti mai vaita utachiwana hweHIV tobva tavatanga pamaarvs natipo antiretrovirals avanonya upenyu hwavo hwese kuti vhairasi isimbiridzise isatapukire kuenda kumwana.
Pane madzimai kana mhuri dzingange dzakateerera pari zvino dzinobvunzawo kuti asi hazvidhuri here kuti mudzimai awanikwa achizopinda paplan b yamataura iyi?
Mubvunzo wako wakanaka mazvenasi, nekuti maantiretrovirals atiri kutaurayo anowanikwa kumunhu wese. Kuna madzimai nyange vasiri madzimai, maantiretrovirals emuno munyika kana vanhu vachinge vauya kumakliniki vanoawana pasina mutengo, pasina mari yavanobvisa. Kunyange kutariswa kana kuongororwa ropa irero kuti vane HIV here, vanoongororwa vasina ofisi mari yavanenge vabvisa. Dambudziko rinozongoitika nderekuti kuti mudzimai akwire kana ingava kombi kana bhazi kubva kwaari kuti asvike pakliniki iri padhuze navo, ndeyo zvimwe zvingangozomutorera mari